Mukura nuna nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZPP emva Albert Matapo. Vanoti komiti yesangano ravo yakabuda nechisungo chekunyora gwaro renyunyuto mushure mekunzwa kuti kune vapoteri muBotswana vari kumanikidzwa kudzoserwa kumusha.
Isu seZimbabwe People Power Movement, ZPPM, takabatana seexecutive navose vanotitsigira. Takataurirana kuti tiri against kuti vana veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe, zviri kuBotswana zvakatsvaka upoteri ikoko, zvidzorwe kuZimbabwe nekuda kwekuti tinozvinzwisisa kuti vana veZimbabwe ivavo vakatizira kuBotswana. Hapana chakagadzirika chinoita kuti kana vadzoka kuZimbabwe vazova safe.
Vamatapo avo vanoti vakatizira kuSweden mushure mekusungwa ndokugadzwa mujeri kwemakore manomwe vasina kutongwa kana kuonekwa vaine mhosva vaudza Studio 7 kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa iri kutonga nedemo.
Saka taona zvakawandisa kana EU chaiyo yakatowedzera masanctions pane vanhu ivava, kana America chaiyo yakaisa masanctions kuratidza kuti hapana chachinja. Vamwe vari kutotaura kuti hurumende yamugabe kudai yaitita zviri nani pane hurumende iripo nhasi uno, nekuti kutyorwa kwekodzero dzevana veZimbabwe kwati wandisei.
Sezvo paini vakamboshandira muchuto vasati vanotsvaga upoteri kuBotswana, vamatapo vaenderera mberi vachiti vanhu vakadaro vachandooneswa ndondo kana kutourayiwa chaiko kana vadzoserwa kuZimbabwe.
Pane former soldiers pagrupu revanhu vari ipapo. Vanhu ivavo vazhinji vacho kana kuti vose zvavo chimanikidzirwa kuti vaite zvinhu zvinokanganisa vana veZimbabwe, kurova vana veZimbabwe, kuuraya vana veZimbabwe, kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Saka vari ipapo vakaramba kuti kwete isu hatidi kutyora kodzero dzevana veZimbabwe.
Sachigaro wekomiti inotungamirira zvizvarwa zveZimbabwe padhuku refugee camp vaexpensive manenji vatambira nemufaro danho ratorwa nesangano reZPPM.
Ndiri pfungwa dzatambeti nadzo kwesusu taachifunga kuti sezvo tisina kokutizvira kuUN kwacho kwanedza, kugavhani kwacho kwanedza, saka vanhu vanga vachingoone nemuonero kuzvingaita here kuti tiwanewo zvokuti zvingaita here kuti at the same time vanhu vanyore sort of a petition.
Mukuru musangano reUNHCR Botswana Muzvaro Olivia Olubayo Mugambi vaudza Studio 7 parunaro kuti tsvagiridzo yemamiriro ezvematongerwo enyika muZimbabwe yakaitwa nesangano ravo yakaratidza kuti kuZimbabwe kwava nerunyararo.
UNHCR takaita ongororo nemutindo mune zvematongerwo enyika muZimbabwe, tikaona kuti zvakaita kuti mutize munyika hazvichaitike uye kwava nerunyararo munyika.
Mumiriri weZimbabwe muBotswana vabatira Ishe Mukono weShuro vakaudza musangano wakaitirwa padhuku refugee camp masvondo matatu apfuura kuti vaMnangagwa vakamirira kugamuchira vapoteri ava nemaoko maviri. Studio 7 anaukwanisa kunzwa diwi rehurumende yeBotswana sezvo gurukota rinoona nezvekupuriswa kwemashoko vaKabo Murwaing varamba kupindura mibvunzo yedu. Zvuru nezvuru zvevatsigiri veMDC zvakaparadzirwa misha uye mazana nemazana evanhu ava akakuwadzwa kana kuurayiwa mumhirizhonga yakaitika muna 2008. Zimbabwe People Power Movement isangano rakaombwa makore mashanu apfuura nechinangwa chekurwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zvinombunyikidzwa munyika nekune dzimwe nyika. Sangano iri ratora danho iri mushure mekunzwa kuti vapoteri mazana matatu vanga vachitsika madziro vari padhuku refugee camp muBotswana vave pedyo nekudzoserwa kumusha nechisimba. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.